Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, munyoro anoona nezveupfumi muMDCT vaWebha Chinyadza vati upfumi hwenyika hwaenda kumawere nepamusana pekutadza kutonga kuri kuita hurumende yeZANU-PF vachiti upfumi hwenyika huri kutadza kukura kusvika pahwakambosvika muna 1972 nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Kuti zvinhu zvinakire veruzhinji munyika, vaChinyadza vati pave kutoda mari nechitsama inopiwa nyika kuti isimudzire kumutsiridzwa kwemaindastri, nyaya dzekurima, kucherwa kwezvicherwa pamwe nezvimwe zvese zvakabata upfumi hwenyika.
Iye zvine zvi ndikupe figa yekuti mari yakati zvingatinetsei, because chinofanira kuti chiitikwe ngechekuti tinofanira kutarisa masectors ose etiinawo toona kuti kuri kudiwa mari iyi kwakati nekwakati nekwakati nekwati, toisa mafigures aya pamwepo tochizoenda kune vanhu vanokweretesa mari idzi dzii kuti watipe package yezvinhu zvakadaro. So zvinhu 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 zvinofanira kuti zviitwe, hazvi zvinhu zvinongoti ongomuka ongoti ndipe mari yakati zvobva zvangoti zvobva zvangodaro. Zvinotoda kuti unyatsogara pasi unyatsozive, togara pasi nevanhu vari mumasectors akasiyana ese tonzwa kuti kuri kudiwa mari dzakaita sei. Ndingangokupe iyi example iyo patiri panapa yekuti kana tikatarisa kumaindustry manufacturing industry yedu yetiina iye zvinoizvi, iye zvinoizvi yatogara pasi chaizvo. Zvinodiwa pafemu nepafemu zvakatonyanyisowandisa. Saka anotonyatsozviziva chai chaizvo kuti mari yakati ndo inodiwa panapa muridzi wefemu anoziva kuti ndiwe nefemu inoita kuti ndiproduce zvinhu zvinozoita kuti ndigone kutengesa, ndichitengesera muno muZimbabwe kana kunze, ndichikompita nevamwe vari kunze kwenyika. Ndiye muridzi wacho anozviziva izvezvo. Asi haiziri inyaya yatingati takagara panapa inini wapei mari yakati zvikafamba zvakadaro.
VaChinyadza vati hurumende haisi kukoshesawo nyaya dzekurima dzinove dzakabata upfumi, vachiti hurumende haisi kuisa mari yakawanda munyaya dzekudiridzira sezvo mamiriro ekunze ari kushanduka. Vati panofanirwa kuiswa mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe ezviuru zvemadhora munyaya dzekurima, asi chiri kuvashamisa ndechekuti hurumende yakaisa miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu zvemadhora munyaya dzekudiridzira zvirimwa mumwaka wegore rino.
Zvakawanda zvinofanira kuti zviitwe. Chekutanga ngechekuti inindogara nichitaura nenyonyonzi mataitle deeds ari very important, because ndiko zvinotipa mabhengi zedu kuti atipe mari yekuseenzesa. Toziva kuti hurumende yedu haina mari. Mabhengi kuti atipe mari yekuti tiseenzesa, anoda chaanobata chekuti iwewe kana ukatadza kurima vanochekubata chekutengesa kuti waone mari yavo back. Saka nyaya yekuti tiwane mari kuti tirime iri very important kuti tiisenzese kuti zvitibatsire mukurima, tiwane mari yekutenga mbeu pachine nguva, tiwane mari yekutenga matrakita yekuisa mugere wemvura kuti tione kudiridzira, tisazoti swere ichitambudzika nenyaya yekuti hakwanaya kana kuti hakuna kunaya kana zvakadaro. Izvi zvinoita kuti productivity yedu kana kuti kurima kwedu kuenderere pamberi, tisave nenzara munyika, tigonewo kurima zvimwe zvinhu zvetinogona kutengesera kunze kwenyika zvisiri zvengomirira kuti tarima zvekudya isusu nemhuri yangu, asi tione mari yekuisa muhomwe nenyaya dzekurima kwetinge tiri kuita.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi, asi mutungamiriri wenyika vari zvakare mutungamiriri weZANU-PF vaRobert Mugabe vakaudza nyika nechipiri kuti vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchasimuka kuburikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima. Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya avaimbova mukuru aiona nezveupfumi mubazi rezvemari vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti upfumi hwenyika husimukire.
Unostabilize chii wasvika pasituation yepoverty yatasvika iko zvinene? Because normally stabilization inounzwa kana paine situation iri mumama macroeconomic framework yekuti muda kuita a readjust say external sector, domestic sector, financial sector nezvimwe zvakadaro. Kana mukagadzirisa nyaya stabilization, normally inoinvolva nyaya yemamarket reforms. Mamarket reforms tinoziva kuti anokanganisa zvinhu zvakawanda maererano nevarombo, takaona zvichiitika kuesap. Saka zvinoda uchenjeri hwakadzama kuti tinyatsoziva kuti kana tichinge tichipinda ma stabilization programs akafanana nene iwo varombo vachachengetedzwa nenzira dzipi nekuti kazhinji kacho unoona kuti varombo ndo vachapedzisira vangotambudzika at the end of the day.
Nekune rumwe rutivi, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa nezuro vakakumbira masangano anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti abatsire Zimbabwe nekuikweretesa mari kuti hurumende igadzirise zviri kunetsa muupfumi hwenyika. VaChinamasa vanoti Zimbabwe yave nemakore anodarika gumi isati yambowana kana kobiri kubva kuWorld Bank, vachiti hurumende iri kushushikana zvikuru nekusapiwa mari kwairi kuitwa nebhanga repasi rose iri. Asi mumiriri weWorld Bank muZimbabwe vaGuang Zheng Chen vakaudza vaChinamasa kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa mitemo yose nezvimwe zvese zviri kutadzisa kuti vekunze vanoda kusima mari munyika vauye. Mumiriri weIMF muZimbabwe vaChristian Burdis vakaudza Studio 7 kutanga kwesvondo rino kuti Zimbabwe inofanira kutanga yabhadhara zvikwereti zvayo kuitira kuti ipihwe zvikwereti zvitsva. Vamanyanya vati chimwe chinoda kugadziriswa inyaya dzematongerwo enyika kuti Zimbabwe ikwanise kuwana mari yairi kuda iyi.
Aiye kutsvaga rubatsiro tasvika patasvika iko zvino izvi, vanhu vazhinji vanotanga kutarisa kuti uri munhu akaita sei. Unombozvifambisa sei mumba mako iwewe kuti uzosvika pachikamu chawasvika ichocho? Ndozvinotanga kutariswa nevanhu vasatanga vanyatsokutreata with any kind of serious attention. So zvinonetsa kuti Zimbabwe yasvika payasvika izvino izvi, taakubongomora ndozviri kuitika izvino izvi. Taona kuti tasvika muchikamu chokuti taakuda rubatsiro kubva kune vanhu ivavo vataituka nezuro. And zvazvinoreva ndezvokuti vanhu ivava chavanotanga kutarisa hakusi kushushika kwauri kuita, vatanga kubvunza kuti ko imimi muri kudiwo kugadzirisa matongera munoita nyaya dzeshe dzeupfumi kumba kumusha kwenyu? Gadzirisai kanyaya yemasalary scales evava vanhu vari kuluta ikonomi. Kukinga kune mari dzekuchayazwa ma10 billion asiri accounted for. Kuinga pane nyaya dzevanhu vari kuti vari kuda ma3 million. Kuinga pane nyaya dzevanhu vakati vakatambira ma500,000. Kuinga pane nyaya ye$1.5 billion yatisingatomboziva kuti chikwereti chacho chakapiwa nereserve bank chakapiwa ani. Even though maZimbabweans tasvika pastage yekuti takangoti all right it's fine, taakuchisongobhadhara chikwereti ichocho through mitero yedu, asi kazvakangokona zvakangonakawo kuti tizive kuti vanhu vacho ivo vakapiwa mari yayo ndeanaani. Manje kana tisina maissues egovernance ari sorted, iyewo ari kukumbira mari munoziva kuti anokutarisa achiita semunhu unoita semunhu anopenga. Nekuti sokutaura kwanambeta, kana uri mbavha zvezvi ukauya uchikumbira vanhu mari, vachatanga kukutarisa wabvunza kuti wambotendeuka here kubva mumabasa ako. Ukaenda muchechi uchiti ndatendeuka, vanoda kumbotanga vakutarisa for some time, uona kuti munhu uyu zvechokwadi here tokwanisa kumubatsira. Wozoona umwe anokupa hembe, mokupa chokuti. Hakusi kwokuti kana wati ndiri kuda mari wongoenda kwetu kuda cash bail out, anoti kumakambositsa ikonomi iyoyoiko zvakambenge zvaita sei. It was my policies asiri wise. Zimbabwe ndiyo imwe yedzimwe nyika ine zviupfumi hunotyisa in terms of minerals, in terms of land nezvimwe zvakadaro. Asi seiko tiri muchikamu chatasvika izvozvi tino upfumi hwese hwatina? Obviously inyaya yepolicy and governance, yemanagement yeekonomi. Mukaona tatadza kumaneja ikonomi uchangoterwa nemhepo yeurombo. Saka zvinhu zvakafanana neizvozvo, gadzirisai matongero amunoita nyaya dzeupfumi hwenyika, toonawo kuti zvaringanawo here. Vanhu vekunze havasi kubvunzawo mubvunzo. Tisaite vanhu vayo vanoita setinoziva zvese, asi tichiziva kuti mangwana tichange taa muchikamu chisina kunaka, nokuti kwatiri kuenda nenyika yeke zvinezvi hakusina kumira zvakanaka.
Zimbabwe ine chikwereti kunze chemari inoita mabhiriyoni masere nezviuru mazana mana zvemadhora. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kutadza kuri kuita Zimbabwe kubhadhara chikwereti ichi kumasangano anokweretesa mari kuri kuita kuti hurumende isakwanise kupiwa zvimwe zvikwereti zvemari yairi kuda kusimudzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.